Gweta riri kumirira kambani iyi vao Beshava vanoti chokwadi kuti mupepeti wenhau Wisdom Mudzungairi nemutori wake wenhau Richard Chidza uye mumiriri wekambani Sifikile Tabete vasungwa nhasi nemapurisa.
Radaidzwa nhasi kumapurisa iro rebepanhau rakazvimirira rega nemunyori wenhau anonzi Richard Chidza nemupepeti wenhau anonzi Wisdom Mudzungairi vadaidzwa kumapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza kana kushora mutungamiri wenyika kuburikidza nechinyorwa chakabuda mubepanhau ravo musi wa2 March chaitaura icho kuti mutungamiriri wenyika akaenda kunyika dzekumabvazuva kuti anotariswa zvikuru sei kunyanya utano hunoenderana nemaziso ake. Asi mubepanhau rimwe chete iro makanyorwa zvekunzi mutungamiriri vanotarisirwa kunzi vanenge vane gomarara redundiro kana kuti prostate cancer, izvo zvinova zvisina kufadza vamwe rimwe boka rehurumende. Nokudaro taenda kumapurisa macharges iwayo atinova ataramba.
Vashava vatiwo vatatu ava vaiswa mumaoko emagweta avo kuitira kuti vazoenda kumatare.
Saka vabva vabudiswa vakanzi tichaenda kukoti mangwana, asi kana tikasabudirira kuenda kukoti mangwana vachange vachitaura nesu kuti zuva ratichaenda kukoti nderipi. Nokudaro tichangomirira kubva kunzwa kumapurisa kuti tozvifambisa sei.
Bepanhau reNewsday rakabudisa nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabuda zvechimbi chimbi munyika vachienda kuSingapore kunorapwa. Rakatiwo vaMugabe vanoenda kunorapwa maziso avo, asi kune mamwe mashoko ari kubuda anoti vaMugabe vari kunetsekana nechirwere chegomarara repanhengo dzemunhurume. Chipangamazano munyaya dzekutorwa kwenhau kumisa Zimbabwe vanyashanyakunhu vati havatarisiri kusungwa kwevatori venhau munyaya dzakadai. Vanyakunhu vati kushungurudzwa nekusungwa kuvatori venhau kwange kwaderera zvikuru, izvo zvanga zvichivafadza sesangano. Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vashorawo kusungwa kuvatori venhau vakakurudzira kuti hurumende inofanirwa kubudisa pachena zvinenge zvichiitika pamutungamiriri wenyika kana vabvunzwa nevatori venhau.
Sesangano reZimbabwe Union of Journalists tinovhunduka nokutyiswa, zvinosvisa chose zvakuti vatori venhau vari kusungwa. Zvinoratidza kuti pakuzonosvika kusarudzo regore rinouya havana vanenge vazara mumajere. Saka tiri kukumbirisisa nokukumbira hurumende kuti isangofadzwa nokufarira kusunga vatori venhau, vari kungoitawo basi ravo. Tinovimba kuti dei ivowo vehurumende vaibudawo pachena kutaurawo kuti zvingave zviri zvii zviri kunetsa, vopindura mibvunzo kubvunzwa nevatori venhau, hapana zvaizonetsa.
Asi hurumende inoti vatori venhau ava vakatyora mutemo nekuzvidza hofisi yomutungamiriri wenyika. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba vakaudza mapepa ehurumende kuti vaMugabe vaive vagara vachifanirwa kunoonekwa nanachiremba vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.